mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 20 chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nependuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakati vakagadzirira kubva pachigaro kana vakakundwa musarudzo dzegore rinouya. Imwe nyanzvi mune zvekubatsira nezvekudya inoshora makereke nemasangano akazvimirira ichiti vanokurudzira vanhu kugara maoko vakamirira kupiwa zvokudya pachena. Nyanzvi mune zvematongero enyika nezvehupfumi dzakaita musangano nezuro pamusoro pemabatirwo ari kuitwa nyaya idzi nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri wezanu PF vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakaudza musangano wePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD kuti vakagadzirira kubva pachigaro kana vakakundwa musarudzo dzegore rinouya. VaMnangagwa vanonziwo vakaudza musangano uyu kuti sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya dzichaenderera mberi sezvakatarwa nebumbiro remutemo, zvichireva kuti mitauro yevamwe vari kukurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano kana kuti muumbwe hurumende yomubatanidzwa haana zvaanoshandura. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi. Asi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nhengo yePollard yakapinda mumusangano uyu vaDivine Hove kuti tinzwe zvakatora nzvimbo.
Ndinofunga kuti zvakanaka kuti tinojetesa kuti tanoda kutaurirana navo maringe nesarudzo dzakasarisana nadzo izvi. Saka nezvinombuitika munyika yedu kana zvanga zvichiitika mhirizhonga nezvimwe zvakawanda wanda, isiwo sevatungamiri vepolitics tiri muPoland tanga tichida kuwana mukana wekutaura nemukuru wenyika kuti tidzekeserane kuti kushanda kwepolitics kuri kuenda here nenzira yakanyorwa nebumbiro remutemo uyu. Saka pasvika nguva yekuti takudzekeserana kuti sezvo tatarisana nesarudzo dziri kuuya gore rinouya environment yedu ichainge yakamira sei, tichakagara pasi semapolitiki tikabva tasvika panguva inovatsanangura kuti sezvino zvakanyorwa mubumbiro remutemo wedu constitution inotaura iyo kuti mapolitiki anotenderwa kukwikwidza vachitaura zviri pamamanifesto avo ivo vanhu vochisarudza bato rine manifesto yavanoona kuti ndo yavanowirirana nayo vosarudza. Kana zvinenge zvabuda musarudzo idzodzo, ivo vataura nemuromo wavo kuti vanenge vachigamuchirawo kuti pane akunda tovaka nyika yedu tichienda mberi.
Saka imi matambirawo sei vimbiso yapiwa iyoyo yokuti vanosiya chigaro kana vakanga vadyiwa?
Isusu tazvigamuchira nokufara zvikuru nekuti sezvandamboreva politics dzenyika ino dzanga dzine kufungirana nekamwe yake kuda kuita kunge vanhu vari kurwa zvikuru, zvekuti zvanga zvakakosha kuti tigare pasi tijekeserane panyaya idzodzo. Saka sekutaurawo kwavaita zvinotipa confidence nekuziva kuti gwarara tiri kuenda senyika riri kuenda mugwarara kana.
Tinoonawo kuti makurukura nyaya yesarudzo, nekuti kune vamwe vari kuti dai sarudzo dzasendekwa kwaitwa nhaurirano kwaumbwa hurumende dzemubatanidzwa nezvimwe zvakadaro, zvii zvabudawo panyaya iyoyo yesarudzo gore rinouya?
Tatsvaga kujekeserana zvakare panyaya iyoyo nekuti ndofunga munhu wese ari kuzoziva kuti ndo nyaya iri kumbopota ichitaurwa mumasocial media nemamwe vezvikereke wakawanda wanda wari kubuda wachitidai tambomisa na election ya wari kutisa batika upachirumu takatanga tapinda mumiti kuchida kuchekesera na pa makuwa iwa wane kucha ura kurikita wani miku ngu wane sana wane sana mtunga miri wengita wakati iwo iwo seku ziwaka wano ita mumbiro remkimo wengita alivati ndiri kutivani misi my election because the constitution yedu inotsanangura kuti my election anofanirwa kuitwa munguva nenguva sure kwemakore mashanu chaichiyedu saka bombiro remutemo wenyika harina simba ravanopiwa kuti vakwanise kuita my election zvichireva izvo kuti vatarida kuti gore rinouya kune my election hakuna chinhu chingaitika chekuti chinganzi maelections ombomitwa chava nesimba rekuti ivo vaii
nhengo yepollard yakapinda mumusangano wepollard navamunangagwa vadivine hove vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 Chitewera kuziviswa nesangano rinobatsira nezvekudya pasipose re World Food Program kuti arishabatsira Zimbabwe nezvekudya munyori mukuru mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga nezuro vakaudza paramende kuti hurumende haisi kushaya hope nenyaya yenzara iri mune dzimwe nzvimbo munyika vachiti hapana munhu achafa nenzara Nyanzvi mune zvechikafu uye vaimbove mukuru weWorld Food Program Reverend Forbes Matonga vanoshora vemakereke vemasangano akazvimirira vachiti vari kukurudzira vanhu kuti vagare pasi vasingashandi vakamirira kupiwa zvinhu pachena Reverend Matonga vanoti vanhu vanofanirwa kukurudzirwa kushanda kuti nyika isazara nevanhu vakangomirira kupiwa zvinhu pachena.
Ndiri kufunga kuti zvandingade kuti nyika yedu izire zviri kutityisa isu vanhu vanoongorora zvinhu zvefood security. Tiri kutyiswa nezvinhu zviviri. Chekutanga chatiri kutyiswa nacho inhaka kana kuti rupao rwataiva narwo kana kuti identity yanga yaane muZimbabwe yekunzi muZimbabwean is a hard worker. Chinhu chatakanga taita inherit kubva kumaBritish vakanga vakati colonizer. Takanga takadzidziswa maZimbabwe kuti chekutanga fundai chechipiri hard work.
Saka Reverend Matonga chaipa pande chipi munoonei
environment yatiri kudescribe iyi iri kuenda kunotidzisira zvinhu izvozvo maZimbabweans akuenda pakashata pekuda mari iri nyore zvimwe zvacho zviri kukonzerwa nesu vemakereke ndiri mufundisi vari kushumairira vanhu zvekunge muri muupenyu hunoraramwa nemamiracles upenyu hunoraramwa nehard work nyika inovakwa nehard work nyika haivakwe nemamiracles Mamiracles were meant to just show who God is so that people are not believer. Asi nyika haivakwe pamaviri emamiracles. Zvobva zvaenda mamwe mamiracles acho hazi mamiracles mishonga yakafanana nezvikwambo nezvekwadaro. Hativake nyika nezvikwambo. Tinovaka nyika nehard work. Saka tiri kutyiswa nekuti nyika yedu kune vechinamati chechikristu, kune vechinamato chechivanhu. Kune vanhu vanongofungawo zvamalaki vanhu vakuda zviri nyore havachada kushanda kuti vave productive citizens izvozvo zvinotyisa nekuti zvichaita kuti nyika yedu igwadame tingova vanhu vanenge vari musika wekudya zvakaproduswa nevamwe
sokuona kwenyu Reverend Matonga chii chingaitwa nenyaya iyi chii chingaitwa apa
we need to bring back the work ethic Vanhu titange kufarira kushanda munhu ngaafarire kuenda kubasa musi wesondo munhu ngaafarire kushanda not less than 8 hours a day munhu ngaarege kungofarira pleasure nepamusana pekuti you cannot have pleasure without producing saka tirikuva ndo chekutanga chechipiri ma NGOs mamwe acho ari kunyanya ku emphasize yatinoti relief work vasinga emphasize development work tinofunga kuti relief ngaive mu emergency situations but ordinarily ma NGOs ngapwe ma license ekuti adzidzise vanhu ku producer ne ku developer civilization rather than kuti vafambe vachida kupa ma handouts asi mukaona vanhu vakawanda vari kutanga ma NGOs ekuda ma handouts kutsvaga ma donors nekupuwa ma handouts nekupa vanhu upenyu hwakachipa hatidi upenyu hwakachipa tinoda upenyu hwatinozvisenzera upenyu hunodhura tirikufunga kuti the work ethic iri kuda kuti iri kupera tirikufunga kuti vanhu vafarire tive nehurongwa hunodzidzisa vanhu to be productive citizens izvozvo izvo vahwande zviri at risk vazhinji havachada kushanda vazhinji vava kungoda kufunga kuti ndichanhonga goridhe ndichanhonga chakati kuitira kuti chinongondiita kuti ndive millionaire one na one zvakafanana zvekare nekutamba makasa kwaakuitwa kumwe kunosanganisira kubhejera bhora riri kutambwa kulondon uko munhu ofunga kuti ndinoraramisa mhuri nekuti ndinenge ndichibheja bhora riri kuonekwa patv richinzi bhadharai hazvipundutse nyika izvozvo izvo nyika inopundutswa nevanhu vanoita hard work
chinodikanwa apa chii mufundisi matonga
tinoda maprograms ekuti vanhu vashande titange kuproducer tifarire kuva vanhu vane zvinhu zviri productive zvatiri kuita muupenyu as a citizen
avo vange vari nyanzvi mune zvechikafu uye vaimbove mukuru weWorld Food Program Reverend Forbes Matonga vari parunare kuHarare nestudio 7 tabata mutauriri weWorld Food Program vaThompson Piri vakati titaure nehofisi yeWorld Food Program iri muHarare iyo yatakadza kubata sezvo kwange padoka. Chirongwache Southern Africa Political Economy Series chinoitwa nesangano Steps Trust riri kuHarare nezuro Masikati chakaita musangano wakakokerwa veruzhinji padande mutande reFacebook neZoom. Vanoronga misangano iyi Dr. Ibo Mandaza nemukokeri wavo Muzvare Janet Zhou vakapinda mumusangano uyu vari kuZimbabwe nekuSouth Africa. Urukuro ya nezuro yave yekutsvakurudza zvinonzi zviri kukanganiswa munyaya dzezveupfumi nehurumende yava Emmerson Mnangagwa uye kuti zvii zvinoda kugadziriswa kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachigara kuBritain vanga vari mumwe wevatauri muchirongwa ichi Muzvare Chennai Moyo Mutambasere vataura na Evans Zininga weStudio 7.
Tota kugadziriswa kunyanya nyanya munyaya dzeupfumi hweZimbabwe. Maitiro anoita vanogadzirisa mapolicy makers varipo iko zvino kutarisira vakabata bato reReserve Bank inova iyo Central Bank yeZimbabwe neavo vanobva kuMinistry of Finance. Vanofanira kutarisa kuona kuti mapolisi avo mapolisi ari kukurudzira here kuti upfumi hwenyika huende mberi kana kuti mapolisi ari kuita kuti avo vanouya nemari vachida kuzoumba kana kugadzira zvinhu muZimbabwe varambe vachiuya kana kuti varegere kuuya.
Ruzhinji rwenyika vana veZimbabwe kwavakapararira pasi rese vari kuonawo here nemuono mumwe chete wamunawo wemafambiro ari kuita nyaya dzeupfumi munyika?
Iko zvino zvava kuitika zvatova pajekerera. Hazvichadi kuti munhu une degree reeconomics here kana kuti hauna, nenhau yekuti zviri kuaffecta zviri kubata vanhu vose, hapana asiri kubatwa. Musinoi ndakandiri muZimbabwe ndichifamba mumastreet ndichiona kuti vanhu vadzokera zvakare kukumira mumaqueue kuti vakwanise kutora mari dzavo mumabhanga. Vanhu vadzokera zvakare pakuti mari haichawaniki muZimbabwe. Mitengo yakwira. Tinoona mamwe mashopu ari kutarisa kuti nyange cooking oil chaiyo haichawaniki. Saka tinoona kuti zvinhu izvi zviri kubata vanhu vese. Hazvichatova pajekerere kuti avo vakatarisana nemapolisi ekuumba nyika havachamagoni. Zvavari kuita hazvisi kushanda. zvinhu izvi zvinova zvinhu zviri kuonekwa zvinhu zviri kuonekwa nevanhu vese vezimbabwe
ndopedzisira hangu nekutsvagawo kuti zvamunokurudzira ndezvipi kuti zvingadai zvikagadzirwa izvi nezvizvi nezvizvi nyika inogona kukurumbidza yagadzirika munyaya dzezveupfumi
chekutanga chinhu chichinyanyisa kunetsa muzimbabwe inyaya yeumori inyaya yekuti hurumende haisi kubudisa pajekerera mashandisirwo ari kuita mari muzimbabwe kunyanya even vari kuuya vachiita madeals mamining deals hatisi kunzwisisa kuti avo vari kunzi vari mupartnership nehurumende vachizokurudzirwa kuti vanopiwa maexclusive mining rights ndivo vega vanenge vachitenderwa kumaina inyange iri kana platinum kana nickel whatever it is hatisi kunyatsozvinzwisisa kuti imarii iri kubuda kuzvirongwa izvi mari yacho uye iripi iri kushandiswei
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare chenai mwoyo mutamba sere vachitaura parunare vari kulondon kubritain naevans zvininga westudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Newsday, vamiriri vedzimwe nyika muzimbabwe vanoshora bhiri reprivate voluntary organizations amendment bill vachiti rinotyora kodzero dzevanhu munewsday makare hurumende inonzi iri kuomesera vakoti vanoda magwaro avo ekuti vakwanise kunoshanda kune dzimwe nyika zviri kunzi vakoti vari kuendeswa kumahofisi mazhinji mazhinji kuti vawane magwaro avo anoratidza kuti vakadzidzira basa iri uko vanozobhadhariswa mari iri pakati pezana nemakumi mashanu nemazana matatu emadhora ekuamerica kuti vapihwe magwaro avo yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
madiko pastudio apo haiwa stiri right zvekuti ae munotipa nyuzi dzinodakadza tichida kubvunzawo pane avo vanoti hanzi uyu akanga asingazivikanwa achigara munyika mhondi yaiponda vanhu ndekupiwo makaona mhondi inogara munzvimbo maisingaonekwi aigara pai aimbogara pai mutibvunzirowo then tinodawo kuti avo hurumende igadzirise nyika nyika yaorai varege kutsvomana nachamisa chamisa ndiadi vanogara vakatsvoma ngavagadzirise vaona kuti chii chiri kufarirwa nevanhu kuna chamisa chii chaada kuitira vanhu zvakanaka kwete kuti vangoita basa rokutandanisana navachamisa vachamisa vane urongwa hwavo hwakanaka chaizvo hweikonomi saka ivo ngavaite izvozvo kwete kuti vaite basa rokutandanisana navachamisa avo vekuhonde vhare vari kunzi vakaroora navarume ava aiwa ikodzero yavo vanhu vanoita zvavanoda saka hazvina anosvora kuti anhaihinga azodini hai azodini aiwa tinotenda hedu nekutipa nhau dzinodakadza dzamunotipa idzi
Zimbabwe mawani Zimbabwe mawani tinozwa kuti vice president vakaenda kusingapore kumusangano wezvemvura asi vari kuti ikoko toda kuona kuti tingatenga here zvombo zvehondo varongofunga hondo chete vanhu ava havana zvimwe zvavanofunga chete hondo yekurwisana nani Zimbabwe is a peace loving country vanhu vemuzimbabwe havane basa nehondo vanoda kungodya vachiguta chete nyika iri kubvira inflation haibvira kuti moto chaivo rimi remoto ivo vari kufunga hondo chete zvinosiririsa zitarangu ndinonzi tau
ndinoti mamukase pastudio 7 ini zita rangu ndinoitwa wouta muradzi ini chandinongokwanisa kutaura chete kundotaura kuna vachamisa tinongoti kuna vachamisa ndawasvikawo kwamutoko kuzasuko haikokoko ndo kunonyanya kuda kutonga zano saka wakambotendereravo nako nekwamutoko nekwamurehwa ndo chikumbiro changu chete ichocho
makadiko vashamarari vestudio 7 ndiri kutaura ndiri kuno kusouth africa mupumalanga ndoda kutaura kune avo vakuru vehurumende kuti kudai vabvumidza vanhu kuti vashandise US dollar kwete mashizha tiri kushandisa haana kwa haru kutisa mashizha haru kutuwe ziranhamu mitengo yiri kupira zuwa nezuwa deva ngoteveza vije ni ya washa misana wabiti ya wanu garwa chingota ura kutivanu nga washa andisa US dollar tuone kusimu zira ekonomi yenyika kati urumende haidi kunzikisi serikula mbechingu wa mamsoro nekuda kwa kuti ino chika kutivanu wanu zuti tirikuru nda masimba awacha misa ndatenda hangu ndomba kushipinge mudunura sabu kumandina ndina hangu babai veti
Magadi wa shamararu studio 7 mindi ncha kuiwa andru South Africa wati narena oza mnu chipa zakara ni materi wedu ni wano tigira studio 7 Dachina ni machaburu wa ntawaratiwa na South Africa angawe uzimbabu zoregista kufocha ayo wafushua mashoku makuru tutuwa mzira zira zoregista kufocha buweza baziru tukuru zire tutipu simu kama nanga api ndi tukumu South Africa tisinda soe uzo kuregista kufocha kana tisinda sofoti kwa ache buweza mkuma nasha hasu pinzo anani kana yafu tisinda soe uzo kufocha saka ndutu wakuma na nasa kana yasa warumu South Africa andi etu regista kufocha kuzimbabwe Tibise zani PF, tibise zani PF, ni mafosi edu nda tenda angu.
Mbukurenye wanadage mwanzora, muda suma politics, amusi goniba. Enda kushikuru muno teacher wanadage. Muna sumuno kwa nisa sema pato mairi ya RCCC, ni zani PF, waramba wali po wajipiki sana waru wa hili. Wanadage, muna sumuno ziaba kwa mwanzora. Muna sumuno zana na zwari mweru, wanadage kwa mwanzora. Chidzika mirei, mugare kumba, wanadaga, muna zomuno zia. Gara ya mzibamaka sunu kwa wanadagi, mungu ya vonyongora vonyongora zomu. Sia njika endere mberi, opposition ni nepati kutonga wa pedra na waru wa hili. Wanadagi ni muru kuponu ungo influenza suwe na ando kupedra mari za urumende. Basa rekuta uraro ni istiri, nutala suwe nema suwe kunyepa. Mnunye pera wanu, basa rekuundo nga njika wanadagi.
Makasih banyak studi juga. Ini dua tiga serem tampan lalu berapa sepinggal. Tiwa wana menanggap gua, wana presiden dia awa, wana menanggap gua. Wasa tahu rasu ini, wasa kasu tujuana. Gawai itu uji pinggul, gawai itu kota sama road. Jaga itu sih uji pinggul. Zinu zinu zuri di kau uji pinggul. Wasa kota ura zinu zuar punggur. Gawai cingu buta kona kau baru ipi. Batu bangun waru kau uji pinggul. Iji pukawan ensar. Avisha anda zina rezin mukati zar pit. Kau kota ura mar, kota ura maria kasih pak kota kasu lepar mukati sama resa shanti. Ni kerkatan kene cingu. Avisha anda zina kana i. Profit. Tiba aku mukoman apin dem, mukoman agak apin dem, mukoman. Tapi dia tu mukoman agak apin. Mulai mukoman.
Oh, mangkana ni pastu Joseph ini aku mangkasi orang mukoman jongga, orang mukoman jadi nuka wanjim. Muna nyai zimat zishe, zawa aku puah maria. Ibu cingir gua zimatu garukan itu aku. Tengah zuna 208. Madzisha ya nima sabuku wakanga wa ito rimu saidiri mwichete mkuru wangu wano mkubundu wano mkuma ndaka saka nita wana ii 208 kwa iwa nusububuwa madzisha nima kahei wachipa madzisha mari wano wachitambura nizara wano wasinaka na chikafu sukuro chikwira ishe ndevu temu chunuzishidura saka mneza kuna oti zunishirikitu wa jika jishi ndezo kutoka mbeina 2023 wachete zani chakuti jike jika jishi Tino jizi ya kuti urungwa wabatanga wu Usha tipa kuti usha tipa wakasha kani nizu kuti Usha gara katuwa ni wakasha Gawa shurungi kufuzi wakatita lini 208 Teka roo wae zusungati asu zukurore Gawa zukurore wawori tuzita na kupika Na hilo nyaya watanga ya wana kukita kaya Gawa itanga wako ipeza Chia peza na disi ya
Izo zange ziri funguaze Vangwe watereri jisine ine studio 7 Isu atina kwa takarere kera Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Mchitubu zaazwa mulo funga panezuri kuitika. Iko zino tochimbo tarisa zaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri we America wa Joe Biden ne Zuru vakaratidza kufara vachikurudzira kuti nyika dzeSweden neFinland dzipindewo musangano rombatanidzwa wenyika dzeEurope reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO. Mumusangano wavo mumuzinda weWhite House nevatungamiri venyika mbiri idzi vaBiden vakati nengo dzeNATO dzine zvikonzero zvizhinji zvekutambira nyika mbiri idzi mumubatanidzwa weNATO. Sweden neFinland dzakakumbira kupinda mumusangano uyu zvichitevera kupinda zvechisimba kwakaitwa neRussia muUkraine. Asi nyika yeTurkey inonzi haisi kuda kuti nyika mbiri idzi dzigumidzwe kupinda mumubatanidzwa uyu. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakasimuka kubva muAmerica vakananga kunyika dzeAsia. VaBiden vachashanyira nyika dzeSouth Korea neJapan. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pedambudziko remoto wemagetsi muzvipatara nemumakiriniki emumaruwa enharaunda yeSub-Saharan Africa. Munharaunda yeSub-Saharan Africa, simba remagetsi hariwanikwi nguva dzose dzose, izvo zvinovhiringa basa revarapi nezvipatara nekurapwa kwevanhu munzvimbo iyi. Zvipatara nemakiriniki maviri pazvitatu munharaunda iyi hazviwani simba remagetsi nguva dzose dzose, uye chipatara kana kuti kiriniki imwe chete paina hadzina magetsi. Izvi zvinonetsa zvikuru sei pakutumirwa kwemishonga yenhomba yeCovid-19 iyo inofanirwa kuchengetwa mumafiriji. Sezvakataurwa nemukuru webazi reUnited States Agency for International Development, USAID, Amai Samantha Power, zvinhu zvakaita sekushayikwa kwemagetsi kana kudzimwa-dzimwa kwawo kunokonzera kuti mamiriyoni nemamiriyoni emishonga iraswe pamusoro pekusachengeteka zvakanaka. Kushayikwa kwemagetsi kunokonzera kufa kwevanhu, uye kusawanikwa kwawo nenzira inovimbika kuri kukonzera vana chiremba kuti vatadze kurapa vanhu uye kuvatadzisa kubatsira varwere zvechimbi-chimbi kana kuti emergency, izvo zvinogonawo kukonzera kufa kwevanhu vasingafanuri kufa. Amai Powers vanoti dambudziko remagetsi iri harifanirwi kugadziriswa pachishandiswa nzira dzakare dzemajenereta anoshandisa mafuta sezvo zvichikanganisa mamiriro ekunze. Amai Power vanoti chirongwa cheUSAID chinonzi Power Africa chiri kupa makambani mapfumbamwe anoita zvemoto wezuva mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matanhatu zvemadhora ekuAmerica kuti makambani awa aise magetsi esolda mumakiriniki mazana maviri nemakumi maviri 220. Imwe yemakambani awa inonzi One Power yekuLesotho iri kubatsirana neimwe kambani yomuSouth Africa kuendesa zvikwanisiro zvemagetsi ezuva kumakiriniki ari kumaruwa. USAID iri kutarisira kuwedzera rubatsiro urwu kuti rusvike munzvimbo zhinji dzeSub-Saharan Africa ichishandisa chirongwa chitsva chemubatanidzwa unonzi Power Africa Healthcare Electrification and Telecommunication Alliance. Sebazi rechirongwa chemutungamiri wenyika vaJoe Biden cheGlobal Infrastructure Initiative, mubatanidzwa uyu uchaisa magetsi ezuva mumakiriniki anopfuura zviuru gumi 10,000 mukati memakore mashanu ari kuuya. Amai Power vanoti USAID iri kushanda nemamwe masangano nemakambani makumi maviri kuti zvirongwa izvi zvibudirire. Mashoko ayo anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pedambudziko remoto wemagetsi muzvipatara nemumakiriniki emumaruwa emunharaunda yeSub-Saharan Africa. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakati vakagadzirira kubva pachigaro kana vakakundwa musarudzo dzegore rinouya. Imwe nyanzvi mune zvekubatsira nezvekudya inoshora makereke nemasangano akazvimirira ichiti vanokurudzira vanhu kugara maoko vakamirira kupiwa zvokudya pachena. nyanzvi mune zvematongero enyika nezveupfumi dzakaita musangano nezuro pamusoro pemabatirwo ari kuitwa nyaya idzi nehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Chanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.